Sangano redu re Human Rights Watch rabudisa gwaro pamusoro pe child labor muminda yeForge muZimbabwe. Matakaona kuti vana vari kushanda muminda yeForge zvinovhiringidza utano hwavo, nekuti kubata Forge kwevana kunoita kuti vakanganisike nehunye hunenge huchibuda muForge. Zvakarewo mishonga inoshandiswa muminda yeForge haina kunaka, inokanganisa nekukuvadza utano hwevana. Takaona zvakare kuti mitemo yenyika haina kusimba zvakanaka zvekudzivirira izvi kuti zviitike kuvana, uyezve vanoshandira hurumende vari bazi rinoona nezvemishando mukati menyika vashoma, vanokwanisa kufamba vachiseyaseya vachiongorora kuti vaite kuti mumapurazi musave nedambudziko irori rekuti vana vanoshandiswa muminda yeForge. Uyezve rimwe dambudziko ratakaona nderekuti vana vazhinji vanotadza kuenda kuzvikoro nenyaya yekuti vanoshanda muminda yeForge, uyezve nekuti vabereki vanenge vasine mari yekuti vana vaende kuchikoro. Saka tangatichikumbirazve kuhurumende kuti ibise nyaya yekuti vana vechikoro vekupazira reprimary nekusekondari vanofanira kunzi vadzingwe chikoro nekuti havana kubhadhara mari yechikoro. Tinoda kuti mari iyoyo ibiswe zvirongwa zvakaita se-basic education assistance modules inonzi BEAM. Tinoda kuti zvisimbaradzwe mumaruwa mese kuti vana vese zvavo varambe vari muzvikoro, vasashaya mukana wekuti vadzidze.
Zvimwe zvezvirwere zvamakawana zviri kubata vana nenyaya yekushanda mumapurazi eForge zvingaita sezvipi?
Zvinoitika, pane chirwere chikuru chinobva muForge, mukubata Forge, ingava nyoro kana yakaomeswa kana painopiswa paya paya, chinonzi pachirungu nicotine poisoning. Zvinobudikidza nekuti dzimwe nguva kana vana vachishanda muminda vanenge vachinzwa kuperezeka, kupera simba, kuda kurutsa kana kusvotwa kana kuita sevane nyongo. Ndo zvimwe zvinocherechedzo inotaridza kuti panenge paine chirwere ichocho. Tikaona zvakare kuti vana nevabereki nevarimi veForge vazhinji vanga vasingatozivi dambudziko iroro, asi takazotendawo patakaita hurukuro nevakuru vehurumende tikataura negurukota rezvemitemo Honorable Ziyambe Ziyambe. Vakatotitaurirawo ivo kuti vakakurira kumapurazi kumashatterland west province uko papurazi rababa vavo vairima Forge, uyezve vaitopota vachirwarawo kuzwa musoro utema, kuda kurutsa, kuvhiringika, kuzwa mweya wakakora weForge uya unovhiringa. Saka vanozvizvo vakatogamuchirawo kuti zvinoitika, uyezve vachabata nesu pakuedza kugadzirisa dambudziko iroro.
Hurumende nguva yesei vanga vachizviziva here zviri kuitika kuvana izvi?
Zviri paviri hongu. Gurukota ratakataura naro vezvedzidzo yevana vekupraimari nevekusekondari Profesa Maguna vakataurawo dambudziko rekuti rekusaenda kuchikoro kwevana dzimwe nguva vachidzingirwa nyaya dzemafizi nevabereki kana kuti nemahedmaster vanenge vasingateereri zvakatarwa nehurumende zvekuti vana havafaniri kudzingwa muzvikoro kana vasina kubhadhara mari dzechikoro. Asi bazi rinoona nezvemushando rinopota richipinda mumapurazi richivheneka nezvekurimwa kweForge vakatitaurira ivo kuti vane vanhu vanosvika ivo 120 zana nemakumi maviri vane basa rekupota vachipinda mumapurazi vachiongorora kuti hakuna here kushandwa kunoitwa nevana muForge. Vanoti ivo havana pavakaona vana vachishanda muminda yeForge. Asi isu sesangano reHuman Rights Watch tsvakurudzo yedu yakatitaridza pachena kuti zviri kuitika mumapurazi, uyezve varimi veForge vaizvigamuchira kuti vanoti ivo sevabereki dzimwe nguva vari varimi vanenge vachitarisa kuti vana vavo vavabatsire muminda yeForge. Tikazovaonesa pachena kuti kwete, vana havafaniri kushanda neForge nekuti zvinovhiringa utano hwavo, vachiri kukura, pfungwa dzavo dzinenge dzichifanira kuti dzikure, miviri yavo, zvipfuwa zvavo zvinenge zvichiri zvitete. Havafaniri kusvika pedo neForge kana nemishonga inoshandiswa kuForge yakadzama inokuvadza zvikuru.
Yambiro yamaisa kuhurumende ndeipi?
Hurumende taipira zvinhu zvitatu kana zvina. Kuchekutanga tavayambira kuti vanofanira kunge vaine mitemo yakadzama inorambidza kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere vashande neForge zvachose, nekuti Forge inokuvadza utano hwevana. Takazvionawo kunyika dzimwe dzatinomboita tsvakurudzo seBrazil, takaona kuti mutemo iwowo pawakagadzwa zvakabatsira zvikuru sei. Tikakumbirazvehurumende kuti ngaidzidzise vanhu varimi vana vadiki vanhu vari maruwa vese ngavazive kuti kushanda nefodya kunoda kuti chero ivo vashandi vanenge vakura vanofanira kunge vakapfeka zvinodzivirira zvinoti mahovhurosi magogorosi majombo nezvimwe zvinovhara mhuno nemuromo kuti vasasema mweya unokachidza unobuda mufodya uyezve vasabata fodya kuti iinde paganda ravo apo zvetichita kuti vana ngavasambosvika kufodya kana vachibatsira muminda vamwewo vabereki vanenge vachichema kuti ako mwana angagoswera here akaita manhete pamba asingabatsiri kumunda tinoti ngavabatsire mamwe mabasa anoita sekufudza mbudzi kana kufudza mombe kana kubika asi vasingaendi kuminda yefodya nekuti zvinovakuvadza utano hwavo ndo zvatatura kuhurumende tikazotizve bazi rezveutano ngariumbe chirongwa chekuzivisa vanhu roshanda nebazi rezvechikoro nezvedzidzo kuti vanhu vese vadzidziswe vagara vatoziva kuti pane dambudziko guru ringazoitika pakukura kwevanhu neutano hwavo kana vakaregwa vachipinda muminda yefodya uyezve kuti hurumende ngaishande iite kuti vana vasabise mari dzechikoro kana kuti vasarambidzwe kupinda muchikoro kana vasina kubhadhara zvinhu gorimwe dambudziko ratinaro rekuti kana vana vachinge vadzoka kuchikoro vanozoswera vamuminda yefodya
hurumende pane zveyati yataura here pamusoro pegwaro ramabudisa anhasiri
hongu takaita misangano mazuva maviri apfuura nemakurukota ehurumende tinotenda kuti gurukota rezvemitemo honorable justice chivanzi yambi zyambi vakatitaurira pachena kuti zvavanozvigamuchira uyezve pakuvandudzwa kuchaitwa mitemo vanenge vachionawo kuti zvingagadziriswa sei nekuti ivo semunhu pauzima zvinhu zvavakasangana nazvo vari ndumure vanozviziva zvegurukota rezvedzidzo profesa mazima vakatitaurira pachena kuti vanozvigamuchira vakataura dambudziko remari kuti nyika haina mari iri kutambudzika asi dei zvaibvira vaigona kudzadzisa zviri mubumbiro remitemo zvekuti vana vese vagare muzvikoro vasingadzive vakati ivo kana bazi rezveutano rikagadzira waro hwakanaka hwekudzidzisa vanhu nezvematambudziko anobuda mufodya ivo vakazvipira kushanda kuti zvikoro zvishandiswe kushambadza mashoko iwayo nekuzivisa ruzhinji bazi relabour nesocial welfare rezvemabasa vakataurawo kuti pari kuvandudzwa mitemo saka vanogona kuti tirambe tichiita hurukuro navo tichionesana kuti zvinofamba sei uyezvewo dambudziko ratakaona rekuti vanoongorora zviri kuitika mumapurazi vashoma rinoonekwa asi zvakare dambudziko remari rakataurwa tikazviona saka iko zvino tinotenda kuti taita hurukuro dzakanaka nehurumende isu vehuman rights watch asi ticharamba tichiongorora tichivasimbisa kuti ngavaite zvavakatitaurira kuti vachaita mazuva maviri apfuura asi tinozvitenda kuti tawana hurukuro dzakanaka navo
kana tikatarisa magariro evanhu pamapurazi efodya namamwe mapurazi akasiyana siyana munoona sekuti vabereki pachavo vangakwanisa here kuregeresa vana vavo basa muminda efodya
isu takaona kuti kusaziva kazhinji kunoita kuti vabereki varege vana vavo vachibasa fodya vachishandira nefodya nekuti zvichida vazhinji vachona vataitaura navo isu vanga vasingatozivi kuti fodya inokanganiswa nenzira dzipi kana kuti kubata mashizha efodya kuiisa paganda zvinogona kuti humwe hunye neuturu hupinde muganda hugopinda muropa nemuuropi vanga vasingazvizivi saka takatozovajekesera saka tinoona isusu kuti kana vabereki vakaanyatsoziva chaizvo vakaziva pachena matambudziko efodya kuvana vavo vanotora matanho akakodzera asi zvakare tanga tichingonzwa dambudzikovabereki vachichema kuti nhamo 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 vodiikovodi asi isisi tiri kuti wanai zvekuti vana venyu vaite zvisiri kubata fodya nekuti fodya inovhiringa utano hwevana saka chikuru chatinonyaya kuona inyaya yekushaya zivo inotaurwa nebhaibheri kuti vanhu vanopera nenyaya yekushaya zivo ndo yatiri kuona muno muzimbabwe ndozvatinokurudzira hurumende kuti vasingazivi ngavadzidziswe kuti fodya nevana kwete
ko makambani efodya pachawo pane zvavatotaura here pamusoro pokushandiswa kwevana mumapurazi efodya
hongu takaita misangano nemakambani akati vandei efodya ari muno makuru achona vamwe chete chete vekambani yechianji vekuchina ndo vakaramba kuita hurukuro nesu asi vamwe vese vakuru vavo takataura navo vakati vane urongwa huripo hwekuti vabise vana mufodya asi vakataurawo kuti dambudziko nderekuti utungamiri panyaya iyi unofanira kubva kuhurumende nekuti kana pasina mitemo yacho zvinondoedza kuti vemakambani vapota vachitevera vanhu nekuti rangarirai kuti makambani mazhinji vanoita iya inonzi contract farming yekuti vanenge vaine vanhu vavo vanovarimira fodya vachitengesera ivo asi kune imwe inozongote kutengeswa pachena kunonzi kuma auction floor. Iyoyo kuti hapana angazive kuti munhu yarimwa nenzira dzipi nekuti munhu anogoverima nemurume nemudzimai wake nevana vake vanenge varima vari vega pasina kutevera mitemo inenge yakatarwa nemakambani efodya. Saka chikuru zvechekuti vazvitambira zvatauya nazvo vakati ngatishandei tese tione kuti tingasimudzisei nyaya nekuti iyo vanenge vachityawo kuti nyaya yekushanda kwevana muminda yefodya inovhiringa kutengwa kwefodya yavo. Saka vati vanotsigira urongwa hwatinawo vanokuzvigamuchira asi vanoziva dambudziko riri munyika rekuti kana pasine mari vabereki vachifunga kuti hapana imwe nzira yavangaita vanozokupedzisira voti vana vosairirwa kufodya.